This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anasi uri musi wesvondo kukadzi 14 2016. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Batore MDCT rinoti mamwe madzishe mune mamwe matunhu ari kutyisidzira nhengo dzavo kuburikidza nekuti vatange vapiwa mvumo nemadzisha aya kuti vaite misangano. Sangano reChristian Care rinoti kunyange nzara yapfunya chisero munyika, iro harisati rawana mari yekuti ritange kubatsira nechikafu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Bato rinopikisa reMDCT rinoti riri kutambira mashoko ekuti mamwe madzishe ari kuti atange akumbirwa mvumo kuti nhengo dzebato iri dziite misangano matunhu avagere. Bato ere rinotiwo rave kurerutsawo nyaya yemashoko ekunzi no reform no elections kuti veruzhinji vakwanise kunzwisisa kuburikidza nekuita misangano matunhu akasiyana-siyana nemitauro inotaurwa matunhu aya. Tabata mutauriri weMDCT vawo Betugutu kuti tinzwe zvizhinji.
Nyaya yatiri kuhwandei kuti kune nzvimbo dzakati wandei muno muZimbabwe, kunyanyanya kumaruwa. Ndiri kufonerwa nemakadhazi omusangano wedu MDC vachindiudza kuti vari kusangana nedambudziko remadzishe, vari kunzivo ndo vakupa mvumo kana kusapa mvumo yokuti paitwe musangano yedu yebato. Nhasi mangwanani chaiye musi wechishanu ndagamuchira runhare kubva kune imwe nhengo yepati yedu kwane mbudziya kugokwe uko achiti vaita dambudziko nashe avarambidza ivo kuti vaite musangano utori musangano wedistrict chaiwo. Vhiki yapera ndakawana runhare ruchibva zvekumashonaland central, nzvimbo dzakaita sana Shamva. Ndiri kuona sokuti ratova dambudziko renyika yose kuti hanzi madzishe ndo vatova mapurisa. Mapurisa vototi kana MDC vidaita public meeting mototanga maenda kwashe.
Tinonzwa kuti bato renyu rine urongwa hwekurerutsa nyaya dzeshanduko yamunoda pasati paitwa sarudzo. Muri kuzvifambisa sei?
Tiri kuzvifambisa nenzira dzakati wandei, asi kunyanya-nyanya tiri kuisa musoro pamwe chete nemamwe mapato ezvematongerwo enyika panyaya yatinoti iyo National Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. Izvi zvichinangana nekuti toda kuti veruzhinji veZimbabwe vazive kuti chinombonzi electoral reform chii.
Muri kuita izvi nerurimi rwupi?
Rurimi rwatiri kuita tiri kushandisa rurimi rwenzvimbo yatinenge tichifamba tinayo. Dambudziko ratava naro nderekuti mutemo mukuru wenyika kana kuti constitution haisati yanyorwa mumalanguage aya akanzi maofficial languages anokwana 16. Saka zvataka kutoita apa kutongoti vanogona kutaurawo ndevele voendawo kunzvimbo dzinotaurwa ndevele vachitsanangura, vanogona Nambia vachidaro, vanogonawo kutaura kichitonga voenda kunzvimbo dzakaita sana Bhinga vachiedza zvino chaakutipa dambudziko ndechekuti maresources anonetsa nokuti mukaona mutemo wacho wevatinotiwo electoral act muchirungu mutemo wakakura saka teta kutongovimba nokuti vanhu vanenge vachingotsanangurirwawo nevanhu vanogona mutauro wavo asi pane dambudziko
avanga vari mutauriri weMDC Tivaobet Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Rimwe bato rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe rinoti hurumende yeZANU-PF yakanga isingafanirwi kumirira kuti nyika itange yapinda munzara inotyisa kuti rigozokwanisa kutanga kupema chikafu. Mutungamiri webato iri vaElton Steers Mangoma vanoti kunyanga hazvo danho rakazotorwa nehurumende rekuzivisa masangano nenyika dzinobatsira kuti iri kutsvaga rubatsiro rwemari inosvika $1.5 billion yekutenga chikafu. Nengo dzemapato anopikisa hadzitarisiri kuwana cheuviri kubva mazviri kunyange nyika yakawana chikafu. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Danho iri rekenge ratogara ranonoka. Nekuti vanhu kushaya chikafu zvakanga zvatotanga gore rakapera. Ndiva kuti vanhu vazhinji vange vasina chikafu. Saka uku kwayo kwakutonyengererwa nevamwe vanhu isuwo tiripo kuti imwediwe bvumai kuti kune nzara. Sekuti vanenge vachida kuti tinogona kurima. Iyo nzara kana yapinda kudari izvi vana vanofanira kunge vachiguta nekuti iye zvino pane vanhu vapota padiki diki kuti vafe nenzara. Nemanonokero avari kuita. Zvinoreva kuti vanhu vakawanda vachafane nzara. Semaongororo ataita ndeyekuti chibage kusouth africa hakuna gore rino kuzambia chiri kuita chishoma saka kuti vanhu vemuzimbabwe vagute ichatoda kubva kumhiri kwemakungwa zvino pavachaona kuti vekusouth africa vanenge vachisenzesawo pamapoti avo isusu tichida kusenzesawo mapoti mamwe chete iwayo achaneta kuti chikafu chakawanda chipinde munyika.
Asi munoona here Zimbabwe ichikwanisa kuwana vanoibatsira nechikafu tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nedzematsvengero enyika muZimbabwe.
Zvinoreta ndezvekuti uku unoti vana vane nzara vobuda panze votanga kupopotera vanhu vanobatsira muchikafu wacho. Tinongoshuvira kuti vachagozonzwanisi kuti vana veZimbabwe izovane mutungamiri anopenda hake iwo havangaasi. Nekusana pekuti vane mutungamiri anovhengedzera.
Imiwo sebato rezvematongerwo enyika mungamirira here kuti ZANU-PF kana kuti hurumende yeZANU-PF ingove iyo chete ichatsvaga chikafu chekubatsira nacho nyika kana kuti muchatsvagawo chikafu nerumwe rutivi?
Isusu tinenge tichitotaura nevanobatsira vacho ndo vamwe vakatozosvika vachiti makunonoka vanhu vakufa nekuti zvenzi tinoita zvacho ndezvekuti vanenge vaine mutemo unovhara kuti zvinhu zvisauye munyika zvakaita zvichibage nezvimwe zvakadaro.
Avanga vari mutungamiri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Steers Mangoma vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro mukuru wesangano reChristian Care rinopa chikafu Reverend Stanislas Chatikobo vanoti kunyange hazvo nyika yakatarisana nenzara inotyisa sangano ravo ranga risati ravewo nemari yekuti rikwanise kutengawo chikafu chekubatsira. Reverend Chatikobo vanoti vanga vachiri kubatsira kudunhu reLupane uko vari kuita zvimwe zvirongwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka, nzara iriko ende mvura yacho manaido ari kuita haisi kunyatsonaya zvakanaka uko kwairofanira kuita zvakanaka. Saka nzara iriko nokuti takangomirira kuti nyamwe napamberi apa panozobuda maripoti ezimbabwe anotiratidza kuti zvakamira sei. Ndinoda kuti dambudziko ihombe mukati munyika yedu gore ino.
Imi sangano renyu reChristian Care riri kushandirawo matunhu api?
Iye zvino kwatanga tisati tanyanya kunyanya kubatsira nyaya dzekuchidha chikafu. Tanga tiri kumatunhu atanga tichitamba maprograms akasiyana-siyana anoita zvewashi nemvura. Ndokwatanga tiri maprograms atanga tinawo zvino saka zvechikafu izvi. Tanga tiri kuLupane ndokwatanga tatanga kubatsirana nekomiti yekuLupane tichiita cash transfer. But hatati awanawo kuti mari yokuti ngatanga full scale yerelief parizvino.
Mukuru weChristian Care muZimbabwe Reverend Stanislas Chatikobo vari parunare neStudio 7. Direct from Washington, the voice. Yashika nguwe ya tino kuende sahi kuna Blessing Zulu kwa anu tipachuro nguwache tunosangana neve chidiki muupenyu wavo.
Tinokutambira nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare Gillian Chizete vanoshanda nesangano reInstitute for Young Women Development. Tinokutambira nemufaro pano paStudio 7 muzvare Gillian.
Tinotenda.
Muzvare Gillian, tirikunzwa kuti pane vamwe vamuri kushanda navo musangano renyu vari kuita chirongwa chekuchengeta hove. Mungatudze kuti vanhu vangana ava uye chirongwa ichi chakatanga sei?
Sisi musangano chakanima dzimai chidiki vakatuma kuri 15-35. Tine madzimai vachikushanda navo vari kushamba district nevari kubhindira district. Kushamba district tine madzimai 5 vari kuita iyo pezvechirongwa fish farming. Then kubhindira district tine 5 zvakare madzimai chidiki.
Saka mari yekutanga chirongwa ichi makaiwana kupi?
Okay, sisi musangano chakanima dzimai chidiki tine vatinoshanda navo vakatipawo chimari chidiki chatakakwanisa kuvaka mafish pond nekutenga fish dzacho nekuprovida training kumadzimai echidiki iwayayo.
Zvinoda mari yakawanda zvakadii kutanga kana kuti ratingati dhamu kana kuti fish pond imwe chete?
Zvidi mari yakawanda nekuti fish pond imwe chete inongoda kutenga kuvaka, inongoda two bags the cement. Uye inoda plastic nemajetes zvinowanika munzvimbo inovagere. Almost $500 inokwana kugadzira maponzi maviri. Then mozotenga fish dzacho 1,000 fish dzinoita $80. Tiwanata fish dzacho saka pamagrupu maviri yetu takashandisa $160 kutenga fish dzacho.
Saka dzinozotengeswa kupi hove idzi?
Hove idzi dzinotengeswa munharaunda Matigere. Tinokwanisa kudzitengesera vagari vemumisha vamwe vatinogara navo uye tinodzitengesera mashopu akatikomberedza akaita sana OK nana TM. Asi vachabhenefita kubva muchirongwa ichi vakati vandei nekuti hove dzichashandiswa dzichatengeserwa nharaunda yese nevamwe vanhu vasingatozivi kuti zvakazviri kuitwa nemadzimai echidiki.
Matiwo, muri kushanda nezvimwe zvitoro zvepamusorosoro zvakaita sana TM izvi, vari kukutambirai sei nechirongwa chakadai?
Teke fish yatiri kuchengeta ndedzatinoti maorganic fish anova iwo anokurudzirwa zvekuti vanotowatora fish dzedu nefirst preference kuvachisiya dzimwe fish nekuda kwemagmo awanda mazuva ano. Fish dzedu dziorganic dzinochengetedza utano uye dzakati chipei. Saka vana TM nana OK vanotogamuchira kunyanya fish dzedu dzikugadzirwa nemadzimai echidiki kudarika dzimwe fish dzinouya nekuda kwekuti if dzedu dziri organic.
Munodzipa chikafu chakaita sei kana kuchiti dziri organic?
Kana tichiti dziri organic fish dzedu dzinodya tinongodzimaira madororo ehukwaya.
Ehe.
Ndodzinodya.
Saka pane mamwe matambudziko here ari kusangana neivo madzimai echidiki aya pakuchengeta hove idzi kana kuti zviri kufamba zvakanaka sematarisiro amanga makaita?
Iko zvinozvo zviri kuenge zviri kufamba hazvo zvakatinakei asi ndofunga achishangotinoita inyaya yekuti matemperatures edu akati kwirei saka dzimwe fish dzinogona dzichizota dzichiafectwa nematemperatures asi nekuda kwekuti kuri kuita kuchinaya zvichimbodaro matemperatures achikwira achidzika zvinogona kuchifambira zvakanaka.
Mune dzimwe here nyanzvi dzamunoshanda nadzo kana kuti hazvidi hazvo unyanzvi hwepamusoro kuita zvirongwa zvakadai?
Unyanzvi hwepamusoro hwatakashanda navo paproject iyi ndivo vakatitrena nekuti fish hadzingotengetwinje uye mafish pond haangova kusina rimwe ruzivo. Saka pakutanga kweproject takaenganja nevamwe vatinoshanda navo vaenda zveaquaculture farming vakatitrena kuti hove dzinochengetwa sei, mafish pond anochengetwa sei uye dzinoda chikafu chakaita sei. Saka ndo vatinoramba tichishanda navo pano nepapo tichibvunzo advice kuti pakadai tomira sei, pakadai tomira sei.
Munharaunda chirongwa chakadai chiri kutambirwa sei?
Chirongwa chiri kutambirwa zvakanyanya kunyanyanya munharaunda matiriitira. Project yedu iyi takaitira mumaruva eBhindira neShamba District. Kunova iko kusina mabasa, iko zvinozvi nekuda kwekupisa vanhu havana mabasa. Saka madzimai echidiki ava vakawana chekuita, tinovapa cheuviri. Kana fish dzavo dzichinge dzaita vanenge vachizotengesera vamwe munharaunda imomo kureva kuti patoita kakukreatwa kwemabasa vanhu vari munharaunda mavagere vari kushandira zvakanaka chirongwa ichi nekuda kwekuti vese tingangoti nharaunda dzese dzakakomberedzwa nemafish pond dzichabhenefitawo kubva munyaya yemafish pond. Vanenge vachizoona fish dzine mutengo wakaderera uye dziri dzeorganic dzinenge dzine manutrition anotarisirwa avanenge vachitsvaga especially kana kunge protein.
Muchitarisa mamiriro akaita zvinhu neicho chirongwa ichochi, munoona vachikwanisa kurarama here nekutengesa hove?
Iko zvinozvi ndingati kurarama nekutengesa hove zvinogona kuita kuunza bundu chomukatina upenyu wavo saka tema dzimenshi diti vakatiye mamungwe yapfuro nezve entrepreneurship vachidzidziswa kuti vanotengesa sei maproducts avo vanonyora sei mabhuku avo chiva chirongwa chichavabatsira
mukupeta nyaya yedu pane hurongwa here hwekuti muchada kuwedzera madzimai ari kuita iro basa iro rekuchengeta hove
ingori pilot project yatiri kuita ifishi dzakangodzita madistrict maviri tida kuona kuti madzimai vachona atakatrena vanozvigona here kaunti pane pamwe here pavangareti kaunti panoda kugadziriswa nekuda kwekuti tisi takatanga project tine zvatakadzidzawo zvatakawana nezvinhu zvatikagona zvekuti tinovimba nekutarisira kuti kana tinge taona mari kaunti dzimwedu tine zvakomba zvakanaka tichakwanisa kuexpanda nekuita mafish pond aya munzvimbo dzakati wandei uye tichazimawanza vadzimai vanenge vachizoshanda imomo uye tichisakati kurei kuti vanyatsoita commercial fish farming yakati kurei
aiwa tinokutendai zvikuru muzvare Jillian Chisete nekupinda muchirongwa chedu
tatenda
Manga makateerera kubva kuna muzvare Jillian Chisete vanoshanda nesangano reInstitute for Young Women Development muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo tosangana zvakare svondo rinouya. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Semazuva ose tinokutenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki. Iko zvino tombokupai rwiyo temerina kubva kuna Thomas Mapfumo. Uchena wakachena choga una ndokutengera bareta.
Temerina ndichikuda Temerina wondiudzewo Temerina wochikonzero
Temerina kubva kuna Thomas Tafrenyika Mukanya Mapfumo Kambo kari kubva kuno ku Studio 7 iri pamuzinda we Voice of America mu Washington DC sezvo ngaidi yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Sangano reChristian Care rinoti kunyange nzara yapfunya chisero munyika iro harisati ravanawo mari yekuti ritange kubatsira vanhu nechikafu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange mine zvakare mangwana. Kune vasina kukwanisa kunzwa chirongwa chedu chanhasi endai pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndichitumirai zvakanaka vateereri.